I'm Steve Miller in Washington. Have a wonderful Wednesday.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 25 Mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevana 274. Hurumende inonzi yakatotanga kubhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi gore rino. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro mushure mokupararira kweCOVID-19 muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevana 274 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuBulawayo neZuro. Vanhu makumi mapfumbamwe 90 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvipfumbamwe zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevasere 9398. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 8297. Hurumende inonzi yakatotanga kubhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi gore rino sekurwisa kwayakaita. Vana mukoti, vashandi vari muchiuto, chipurisa, mumajeri nevasori vanonzi vakatowana mabhonasi avo mwedzi uno. Varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende vese vari kutarisirwa kubhadharwa mabhonasi avo mwedzi unouya. Mutungamiri wesangano ravana mukoti vaEnoch Dongo vanoti vanotenda zvikuru kuti hurumende yakakwanisa kuzadzisa chivimbiso chayo kunyange hazvo bhonasi yacho isingakwanisi kupedza matambudziko avo ese. Vanoti chisiri kuvafadza ndechekuti vane dzimwe nhengo dzavo dzinodarika chiuru dzisina kuwana mihoro yadzo pamwe nemabhonasi avo vachinzi havana kuteerera kuridziro yekuti vadzokere kumabasa kwemazuva mashanu kwete mazuva maviri avari kushanda pasvondo. Vadongo vanoti hurumende haina kubhadhara vashandi ava kunyange hazvo pane mutongo wakaturwa nedare reHigh Court chishanu chadarika wekuti hurumende haifanirwe kutorera matanho vashandi vasiri kukwanisa kuenda kumabasa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Vadongo.
Ichokwadi, hurumende yakapromisa kuti ichabhadhara 13% nairo bhonasi kuvashandi and tinoda kutenda kukuru kuti hurumende yakakwanisa kuzadzikisa chivimbiso ichi chayakapa kuti mwedzi uno muna Novhemba titange tichibhadhara mabhonasi and yakabhadhara. Vana mukoti vakawana mabhonasi avo sekuvimbisa pakaita hurumende mwedzi uno. Tinebozve tokunyunyuta sana mukoti kuti tine vamwe vedu ana mukoti kuti watina kwanza kuwa na mari dao di muhoro kusanga kukana ene na urwa nwa iwe ino shikanwa kuti kwanga kwechinti wana mkoti waka tisopea elofu oda yekutukira kuma normal duties kaya wana mkoti wako wano darika 1000 kwa wana kwanza unga wakua mari dao di muhoro wano mba wana kwanza unga wakua kuti makoro kuti alu hii unyaya hiru kutishunguru za parishmo ya tutukia urumende ya panika ku batara wana mkoti wako marizo kwa wana kwa misa kura na mani kuri dao wano kwanza kungi wiki ramba wiki na kumabata chaka na kapa kaka anda wai zipanya ye bonasi ino ije na urumende ni kuti ya kata tisha chibi mbiso chavo ye chotoku watenda kukama kore akariki kore ne kore wariku ita siku isa kwa wana ita kunya angweza mari ato isina kuanda isini mari inga wangisa kunya ato kuti titifari tirarami tisha taimbo ita kutara tisha kama yisi dola
kupanya ye kuzo kira ukuma basa kwa koti ya mira papi nukuti nyaye kusha iwache kufambisa ndoye mwe ya maichema uti mwere incapacitated iye zino wano wapi wa mabonus wapa nisaere kundu wakizo kira ukuma basa
wana mkoti wakizo kira ukuma basa kuna mkoti wa siru kenda ukuma basa wana mkoti wa kenda ukuma basa wana mkoti wa wazima kwa na mari wali kutawa tawa wazi chakisaka wazi kwele tawa sidi wapa nisaere kenda ukuma basa wana mkoti wa wana restap jitaka atina wana mkoti wa siru kenda ukuma basa wana mkoti
kwewe wasina kuwa na mabonasi urumende yeri kuti
atisa kutawa na minduro ni kuti nye hii ya kazi na kukochi judgment ikabuda mtuwe Friday dare naka famu tongo panya chaka nyatanga na yoku high court jechi kundira dare kujirisi nise urumende kumanikiza na mkoti kushanga ati utina noma working days jechita futi kutukare jirisi urumende kususpend ya wana mkoti jechita futi kutukare jirisi urumende kende sa wana mkoti kuma hearing jechita futi kutukare jirisi urumende kustopa mari za wana mkoti kujisa wana mkoti papero saka na ya kapinda mtari kamsika dare nika pa mtongo haro mse Friday mtongo uyu wakanga wejibana urumende kuita shosish urumende ya kapjiris wane dare kuchi iye ndisa wana mkoti kususpension iye ndisa wana mkoti papero baka ziivo vamire shese shosho wato wana mkoti marezavo wate wana mkoti jinda kutata atiyo tima flexible working hours kushikira na ya yase yana soko nchubika kukoti dare raka wafuti hilo raka rekomenda kuchi ya ye nino datayaru kwenda ya kuna ukarabasi muta orilane mwone kusofa ni kuchi parishnesh apana chatikana soku itwa ne urumende chino batika chingaita kuti urumende ichinje mashandiro aita na mkoti nukuti iyo mwore yato aina kungea na sikuwezeo saka tuwa shakamda mdari tingangoti shakamda mdari shitore wakuti mbapu nini situation yaka wina chikungiro chayo kwa high court hili shumpati shino nao kisho shakatika mswe Friday damiri na urumende kuti pati implementa shakata orirwa ni idare kichitati sila kuti munuweze anufana kuti
Mutungamiri wa Zimbabwe Nurses Association Van Enoch Dongo vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri wa Studio 7. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS va Robson Chere vari kukurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro mushure mekutanga kupararira kwechirwere cheCOVID-19 muzvikoro vachitaura neStudio 7 nemuvhuro mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vakaudza Studio 7 kuti dambudziko iri harina kunyanya kukura zvakanyanya vakati vakuru vezvikoro vanofanira kutevedzera kurudziro yebazi ravo nerezveutano kuona kuti chirwere hachipararire muzvikoro izvi zvinosanganisa kuona kuti vana vari kupisa muviri zvakanyanya uye kuona kuti vauya kuchikoro munguva dzakasiyana-siyana kuzvikoro zvakaita seChinoi High, John Talak, Prince Edward nezvimwe vana vakawanda vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 sezvakaita veChinoi High neNational University of Science and Technology. Mike Hove West Studio 7 abata vachere
nyaya yekuti cases eCOVID-19 iko zvino akusumuka kunyanya muzvikoro ndio atova masenda ekunge COVID ichisumukira inyaya yataka isa kuhurumende tichinyunyuta kuti zvikoro hazvingavhurwa kana pasina gadziriro dzaitwa dzakakwana dzekunge vana vasingazokwanisi vachitapurirana denda irori pamwe pamwe chete nevarairidzi. Nodaira pane nguva yatakatomboendesana kumatare muna June ende chida kuenderera mberi nekunyora nekunyoresa bvunzo asi zvisinei wakazoenderera mberi zvekare nekuvhura. Isu mushure mekunge tataura kuti zvikwanisiro zvinoita kuti denda iri ringae risingatapurirane ngazvinge zviripo zvinonge zvaga saka iko zvino zvichakuona but zvinhu zvisina kunge zvakanaka kuti tizoone mushure mekunge patoitika damage wodambudziko zvi asi taikwanisa kunge tichidzivirira zvikoro ngazvimbovharwa togadzirisa nyaya yedziviriro iyi poprovhaidwa PPE yakakwana vana vaonekwa vachinge vaine mamasi mvura yaonekwa inge iri muzvikoro masanitaiza aonekwa achinge ari muzvikoro zvese zvikwanisiro zvikange zvaapo zvikoro zvedu zvaonekwa zvovhura.
Tichionaka kuti zvikoro zvanga zvagara zvatovhura mazamanishoni akutosvikadhuzi mune nguva yakakwana here kubatsira vadzidzi kuti vagadzirire mazamanishoni avo here?
Zvikoro zvakavhurwa pakuti zvikoro vana vari muzvikoro asi zvikoro hazvina varairidzi zvadaro vana havana kuwana nguva yakakwana yekunge vachipedzisa kunyora zvinhu zviri muhwaro wese ravanofanira kunge vachidzidzira tinotisira basi yavo. Saka kuti titi vana vange vachinyora mazamanishoni panguva yekunge vasina kunge vakwanisa kukavha silabhasi yavo hazvigoneki uyezve sese varairidzi hatisi kuda ende hatizokwanisa kunge tichiinvigilata kuti vana vadzidzi vanyore bvunzo dzezvinhu zvavasina kudzidza. Vana vanoda kupiwa mukana wekuti vadzidze zvavaifanenge vachidzidza panguva yanga yakavharwa zvikoro nelockdown. Wapiwa mukana uwowo wapedza kudzidza pozoiswa bvunzo dzinenge dzichienderana nezvakadzidza mwana kwete kuti mwana anononyora bvunzo asina kudzidza zvakakwana.
VaRobson Chere, munyore mukuru weAtus, vari parunhare kuHarare naMike Hove weStudio 7. Mabishopu emakereke ari mumusangano reZimbabwe Council of Churches pamwe chete nemadzimai avo vapinda muzuva rechipiri uye rekupedzisira remusangano wekuziya zvichaitwa pamusoro pevanhu vanotarisirwa pasi kuri kutsvaka nzira yekuvabatsira. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti mapoka ari kukurugurwa nezvavo anosanganisa vakaremara, varombo, vechisope nevamwe. Mufundisi Mutata vanotiudza pamusoro pemusangano uyu.
Musangano watinawo musangano wemabishops akaungana pano ese nemadzimai avo vakatarisana nenyaya dzekuti tinga improve sei kana kuti tingakurudzira sei nyaya dzeinclusion kana kuti dzekuti vanhu vanotarisigwa pasi vangabatsigwa sei whether vanhu vakaremara kana kuti vanhu vanenge vachinzi varombo kana kuti vanhu vane vakamira zvakasiyana navamwe vanhu whether vanhu vane vakaita semaalbino kana kuti vanhu vese vanongo vane chimiro chatisina kujaira.
Vavariro yemusangano uyu ndiyo hei?
Vavariro yemusangano uyu ndiyo kuti tingabatsira sei kuti vave vatarisiwe zvakafanana navamwe vanhu vose muchechi asiwo zvigozotibatsira kuti tiite saizvozvo mukati menharaunda dzatinogara. Saka musangano watinoti inclusion conference iri kutungamirirwa nemabishop inenge ichitarisa nyaya dzakasiyana siyana dzevanhu mapoka evanhu anowanza kutarisirwa pasi madzimai mayouth vanhu vakaremara navamwe vanhu vakadaro ndiwo musangano watakatarisana nawo.
Makasarudza mapoka aya sei uye zvikonzero zvacho zviri zvipi?
Vanhu vazhinji ava vanhu vanyanya kutarisirwa pasi zvimwe zvachona zvawedzegwa nechigwere checovid-19. Vanhu vanga vagara ari marginalized groups kana kuti vanhu vanotarisirwa kunze nenyaya yeCOVID-19 kutarisirwa kunze kwavo kwanyanyisa saka ndokusaka vatungamiri mabishops eZimbabwe Council of Churches vafunga pamwe chete na my bishop kuti vaungane kutarisisa nyaya idzi uyezve kuona kuti church ingava nharaunda kana kuti nzvimbo kana kuti environment yakaita sei yokuti vanhu ivavo vanotarisirwa pasi
vachimiro chavo chikuridzigwe.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Mufundisi Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukuroniko mutungamiri wekanzuro yemadzishe Ishe Fortune Charumbira vanoti madzishe emunzvimbo dzine vanhu vakaurawa panguva yegukura hundi vekumatebelelands nemidlands ndivo chete vachange vachishanda mukuchengetwa zvakanaka kwevanhu vakaurawa panguva yegukura hundi, vachiti hurumende ichangobatsira nemari yekuchengetwa zvakanaka kwevanhu ava. MuNewsday, gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vari kukurudzira bazi rinoona nezvemari kuti ribatsire mukuvakwa kwemamwe majeri uye mukugadzirisa majeri aripo avanoti asakara uye haasisina kunaka. News Zimbabwe rinoti umwe musungwa ari mujeri rechikurubhi Taurai Dodzo amhangarira hurumende kumatare edzimosva achiti akabatwa nechirwere chemanyoka chakaipisisa, achiti kurwara kwake kwakanyanyiswa nekushayikwa kwemvura yakachena muchikurubhi. Dodzo anoti jere iri rine zvirwere zvemanyoka rurindi nehepatitis B. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi zvenyu kwese kwese kwamuri matimana enyika. Ndoda kutaurira ndirikusaidhi iro revarume vavatatu vari kunzi vakasungwavo vatadza kudzurira president. Aiwa, ivo president vanoda kukosheswa, aiwa vagona kukoshesa zvido zvevanhu here?
Mabhosi, maswera sei mabhosi kustudio uko. Kumbirawo kubvunza nekuziva pamwe chete kuti kana ndichida kutumirawo manzwi angu kuti ndikondribute mune maonero endinenge ndichiita, ndinomatumira papi? Apa here pandiri kutaura ipapa panhamba dzenyu dzewhatsapp dzestudio idzodzi, kana kuti ndoita sei? Ndipewo madirections. Ndipewo madirections wanamukoma.
Hallo Studio 7, ndoda kutaurawo maonero angu andiri kuitawo zvinhu muno muZimbabwe. Takukumbiriswawo kuti vachamisawo vachikwanisa kutauriranawo namunangagwa vawirirane zvinhu zvifambe zvakanaka, nokuti haisi nyore isusu vechidiki kuti tingopedza chikoro tichingogara mudzimba dzedu, zvikoro zvedu tichingozvifusha. Saka zvibatsire, tokukumbiriswawo munangagwa dzore mwoyo munangagwa, nokuti ndiye une mwoyo wakaomesesa. Muri kutaurawo naVita Meki, ndiri kuKaroi Zvarai.
Kwazuva ivashambarari nemose vateri veStudio 7, ini ndine mudiwa zvanaka ndiri pano pamafiking. Ndada kutaura maonero angu pane zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana vakuru vachinge vechirwara zvakaita semaministers, vanofanira kuti vatiudze kuti chii chiri kutambika, kwete kuzonzwa kuti nhingi uya wafa. Handisi kudo mazita remunhu, asi kuti kana paripo vanorwara ngazvitaurwe. Pane uya akaenda, uya akafa, hatina kunzwa nekurwara kwake kozonyeperwa kechinzi COVID. Izvo vari kuisirana mushonga, vari kuurayana muchihwanzi. Tinokumbirawo kuti tizive kana pane vanorwara vataurwe ngezvavo, tizive kuti ninga ari kurwara, kwete kuzonzwa kuti ninga afa. Zvinorwadza.
Maswera sei paStudio 7 pano, vose zvavasaka zvinondipa nhau dzinofadza. Ndipo ndekuti handiti munoona muzano mana matemadanda avakutanga kurwariswa ava. Nongo zvina chokwadi yekuti ndiani unovarwarisa kana kuti vakapiwa poison kuti hatizvi zvinongodzikwa mumamedia chete, asi kuti zvinotorevesa izvi pachena kuti vana mhonzora they are in for a jump. They must be very careful. Vokupe ivava nemomhonzera ivava, they must be very careful, act swiftly, because ZANU-PF haisi kutamba nayo. Ini hangu ndinozvidzidzisa kubva pakapa apa, asi you must be very careful, I'm telling you guys. Ndinozvidzidzisa mabhira kubva pakapa. Thanks, bye.
Maediko mkuma blessing pa studio 7. Aanyi mzibabu inunita mkuma blessing. Tinotora tigotora mpa studio nchikutanga. Tungutora nesuza no PF1 alanzo. Nengo ito sekendu tichitotora zilu. Saka sunonita isu waka jiri wakari kumza tangiri ya chino pinyu. Pata watinda wabzika na imu nangu kumota sisi utaka jiri. Aka jiri waka sungutunga akini limu. Saka umanzi. Mkona president chamisa wataza kutunga. Wachambufuwa tunga kutu Zimbabwe. Zimbabwe chazo tunga ni mumu notisinga tumbufungi ili zidu. Acha ni mkweka niwa na mnanga guachepisa watu chamisika. Nyora ima shoka wangu pasi.
Vatrampo ngawa sive kutuwa kuru wakati. Ushe mazoro huno chinjaniwa. Aiwa mazivacha wa mazampuko. Ngawa sive wa Biden masimba wa Trump. Nukutu wakarambira pachigaro. Shucha neta nyika ya Amerika. Semata mburu atawa kuita isu Muzimbabwe. Kutimuna akadliwa anurambira. Vamna ngagwa wakadliwa na wachamisa wakarambira. Saka tatika tarisiruti nyika ya Amerika. Ngata sunu zakaita saizozo. Sunu zakaita saizozo. Tu tarisira kunyika zimu Afrika. Kwete zokuma European countries. Hati zikari siri isoso. Ndoku mbra huku chumundi farisirewe watu mastafrenika mapumo. Kana wachishiwa. Mutu kwa shiwa makaimba mashona. Kutinyika ya yata chemera na fia yata mambibi.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Timirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vaJoe Biden nezuro vakazivisa mamwe emakurukota ehurumende yavo. Izvi zvinotevera kubvuma kwemutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti hurumende yavo ishande nevanhu vavaBiden mukugadzirira kutambidzana kweutongi. Nezuro vaBiden vakadoma makurukota mashanu, zvinoreva kuti vachadomazve vamwe gumi mumazuva anotevera. Vanoshanda nesangano reAfrican Immigrant Caucus muguda reBaltimore mudunhu reMaryland, mufundisi Isaac Mwase vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinobatsira nekukurudzira vanhu vanobva kune dzimwe nyika vanouya kuzogara muAmerica kuti vakwikwidzewo musarudzo dzezveutongi. Mufundisi Mwase vati kunyange hazvo sangano ravo richishanda nehurumende yese zvayo inenge iripo, vanofara kuti vatanga vachizoshanda nehurumende yavaJoe Biden, vachiti kushanda navaTrump kwakange kuchinetsa zvikuru. Tabata mufundisi Mwase, tikatanga nekuvabvunza maonero avo pakuti vaTrump vakabvuma kubatsira vaBiden mukutambidzanwa kweutongi.
Zvinofadza kuona kuti vasvika panhano iyoyi. Isu handinamata kuti pave nekutambidzana kwemasimba kusina mhirizhonga. Zvingave zvakanaka dai vakakwanisa kuzviita apo vakangoona kuti vakundwa. Asi zvisinei kusvika panhano yavasvika yekuti vaBiden chienderera mberi mugadziriro yekutonga, chinhu chinofadza chose.
Sangano renyu ranga richimboshandawo zvikuru kubatsiravo bato ramadhemokrats, munofungei manje zvafamba nenzira yamanga muchidawo?
Sangano redu reAfrican Immigrant Caucus ranga risinawa, ranga richitsigira. Tinongokurudzira vanhu kuti vashandise masimba avo ekusarudza. Vazhinji varipo pautungamiri weAfrican Immigrant Caucus vanga vachitsigira zvikurusa vaBiden, nekuti mumwe wevatungamiri vedu ndi at large council member William Jawando kuMontgomery County anove muDemocrat, saka anga achivatsigira. Asi isusu se non-profit organization African Immigrant Caucus apana watinoti sesangano tiri kutsigira asi zvinotifadza sevanhu vanoona kuti matongero emadhemokrats anobatsira isu vachangosvika munyika ino maimmigrants recent immigrants sesaka varizhinji vanga vachifara chose kuti vabiden vakwanisa kukunda ndivo vachazove mutungamiriri wenyika yeUnited States of America.
Zvino African Immigrant Caucus ichashanda sei nebato riri kutonga sekutaurwa muri kuita kuti zvinenge zviri nyore kuti mushande namadhemokrats kupfuura hurumende yavatrump muchange muchishanda nebato riri kutonga iri sei?
Isu tinoshanda neutungamiriri huripo panguva iyoyo. Vatrump vanga vangari pakutonga kwavatrump isu tanichikurudzira vanhu kuti vashandise masimba avo ekusarudza. Tinokurudzira marecent immigrants kuti mukarega kushandisa masimba enyu semacitizens enyika ino and munoona zvinhu zvichikuomerai. Saka tinoona vazhinji pane vakati kuti vari kupinda mukutsvaka zvinzvimbo at different levels, city, county, state level. Pane zvinhu handikwanisi kupai manumbers evakapinda asi kune vakati kuti vanga vachimhanya vachitsvaka nzvimbo muAmerica. Mukaenda paFacebook page reAfrican Immigrant Caucus munokwanisa kuona vamwe vakakunda vatanga tichikorokotedza kuti vakunda vapinda munzvimbo dzekutonga.
Iko zvino makatarisa mberi kwatiri kuenda uku, chii chamuchanangana nacho seAfrican Immigrant Caucus?
Tinenge tichikurudzira zvikuru zvamapolicies anobatsira vachangosvika munyika muno. Munoziva kuti mapolicies avatrump anga asingafadze vazhinji vachangosvika munyika ino. Mukatarisa nyaya yedhaka, mukatarisira kuomesera kwavanga vachiita pane vanhu vanga vachida kushanyira nyika ino, kana muzvikoro mastudents anga achiuya munyika muno zvinhu zvanga zvaoma. Tinotarisira kuti vaBiden vanenge vachizorerutsira zvinhu.
Ava vange vari vanoshanda neAfrican Immigrant Caucus, mufundisi Isaac Mwase vari parunare kuBaltimore muno muMaryland neStudio 7. Karamba kambo kanobva kuFour Brothers. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevana 274, zvichitevera kufa kweumwe munhu kuBulawayo neZuro. Hurumende inonzi yakatotanga kubhadhara vashandi vayo mari dzemabhanasi gore rino. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro mushure mekupararira kweCovid-19 muzvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tsanonoka Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.